Zvinoshamisa zvikuru kuti hurumende yaimboti sekta iyoyi ndevana vevhu yakuti pidigudhi yakuti iruda kusunga pamutemo zvavari kuita handizvo nekuti vari kushandisa Assets Regulation 83 of 2020 iyo inodzvanyirira vanhu. Hatione chikonzero sei vakamisa makombi kufamba.
Hurumende iri kutioka vemakombi havateedzere mitemo inokurudzirwa neWorld Health Organization yekuti chirwere cheCOVID-19 chisapararire nedzimwe mhosva dzavari kupomerwa dzekukonzera bongozozo mumugwagwa.
Kudzimwe nyika makombi ari kungofamba vachingotevedza zviri kudiwa nehu. Muno zvotongoshamisawo nekuti hapana chashanduka. Kana tichiona kuti matakurwa ari kuitwa vanhu vari kungoenda vakuenda vari standing zvava pachena kuti zvokwaya chakwanisa kutakura vanhu vese nguva imwe chete. Vakamboti vanogara chete izvozvi ya standing zvinototyisa kuti kana vachironga kune mastakeholders akafanana nesu vanofanira kutishedza. Vanongoshedza vemabhazi chete, vane mabhazi asafambe kuenda mumahighway akuda mashort distance yakufamba nzendo pfupi vaakushaya kuti vaakanda kupi. Izvi zviri kuitwa nehurumende kutyora kodzero dzevanhu dzokusarudza michovha yavanoda. Tiri ipapo vaiti vari kupa chikonzero chekuti vari kudzivirira kupararira kwecovid-19. Nyamba handizvo.
Sei muchidaro?
Vakuda kuti vabvisa makombi zvachose nemabhazi evanhu vakazvimirira. Indastri iyo yanga ichiraramisa vanhu vakawanda, uye zvakare tanga tichifamba nenguva tanga tisingaungani sezvatiri kuona zviri kuitika apa. Tichitarira kuungana nguva diki diki aitoclear, vanhu vaitonge vachitakurwa vachipera. Apa hatisi kuona kunge tichidzivirirwa kubva muchirwere ichi.
Sei muchidaro?
Nekuti vanhu vari kungokwira chero mota dzavanenge vakwira, marori, mahonda fiti, mawishi vachienda. Iye zvino mawishi ndeakutakura mumadhorobha umu kubva kuchitungiza kunana mabvuku kunzvimbo dzakatowandei dzemuguta raHarare. Kune tumota tudiki tiri kutakura nemarori ari kutakura. Vanhu vacho vanovaziva kuti vamwe vacho vane mamota idzodzi ndanani. Saka zvinonetsa zvikuru kuti vakaita mari ndo vari kuramba vachingoita mari, varombo vari kuramba vachiita varombo. Uye vari kunyatsoziva kuti hapana mabasa ari kuvhurika kana kuti ari kukireitwa pari zvino. Vanhu vakaomerwa zvikuru kana tichitarisa kuti sekta yetransport yanga ikabata mhuri dzakawanda, uye zvakare vanga vachititakura.
Asi izvi zvamuri kukurudzira kuti zviitwewo muHararo?
Isusu chatiri kuda toda modho yekuBulawayo. Ndo the best modho yatakaona inokwanisa kushanda kumaguta. Izvo vari kuita zvekuita kuti kusava neopen market zvinyatsoita kuti zupo inge ichishanduka maitiro ayo panyaya dzekutakurwa kwevanhu. Handioni zvichibuda nekuti tinenge tiri kutenderera panyaya iyoyi, nekuti kushandiswa kwechisimba nemapurisa ndo chimwe chinhu chatiri kuda zvachose.
Mungatsanangura kuti zviri kufamba sei?
Vari kurova makombi, mawindo vari kuita semuHarare, vari kukanda maspike. Pane zvakawanda zviri kuitika. Zvatiri kutora umbo hwacho kuti ndozvo zvinhu zviri kuitika. Chimwe chinhu chandiri kuda kunyanyoti taurei nezvacho ndechekuti mota zhinji dziri kushandiswa nekambani yehurumende yezupo hadzisi roadways. Kana tichitarisa mota dziri kufamba mumadhorobha umu, zvinopisa tsitsi kuti zvinotaridza kuti hurumende yedu haina hanya nesu.